Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kurume 17 2020 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC kwanza kwani sumu chirongwa chedu chanhasi ndini jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair ZITF all national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures until the threat of coronavirus recedes
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara chirwere checoronavirus nedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Vadziri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva yehurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavirus. Mari yemunyika yoramba ichipera simba izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Ndiyo mimwe emisore na uzedu zanasi chiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Hurumende yatara nasi chirwere checoronavirus sedambudziko guru rabata nyika yose kana kuti national disaster. Uye ndo kukanzura zvirongwa zvakawanda zvinosangana vanhu vakawanda senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus ichi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau kustate house mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vaona zvakakodzera kutora matano aya nekuti nyika inogona kuwirwa nedambudziko recoronavirus sezvo rati vemunyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa vati kutara coronavirus sedambudziko renyika yese kunoita kuti nyika ikwanise kuunganidza mari nezvimwe zvinodiwa kurwisana nechirwere ichi vati urongwa uhu huchange huchitungamirwa nebazi rezveutano vamunangagwa vati zvipatara zvese munyika zvave kutarisirwa kugara zvakagadzirira kuongorora pamwe nekurapa chirwere ichi vatiwo hurumende iri kugadzira nzvimbo dzakawanda dzekuchengetera vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus vamunangagwa vati vese vari kuronga kuenda kunze kwenyika dzine chirwere ichi vanofanira kumbombena nzendo dzavo kudzamara zvinhu zvadzikama.
In that respect, government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair.
Tambomisa Zimbabwe International Trade Fair pamwe nemhemberero dzeIndependence kudzamara dambudziko recoronavirus rapera.
Vamunangagwa vati hurumende ichazoongorora danho iri mukati memazuva makumi matanhatu ari kutevera panyaya yezvikoro vamunangagwa vati sezvo pasina kana mumwe chete abatwa nechirwere ichi zvikoro zvicharamba zvakavhurwa sezvo zvave pedyo nekuvhara asi vakati hurumende ichaongorora danho iri kana pane zvinenge zvaitika
In view of the fact that schools are only 2 weeks away from end of the first term,
nekuda kwekuti zvikoro zvasara nemasondo maviri chete kuti zvivhare, zvicharamba zvakavhura. Asi zuva rekuti zvikoro zvichavhurwa rini patemu yechipiri richaziviswa nekufamba kwenguva.
Vatiwo maofisi ese hurumende anofanira kutanga kuongorora vanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecoronavirus.
In the same spirit, government encourages businesses and other establishments to do the same.
Hurumende inotarisira kuti vemabhizimusi vachaitawo zvese zvinodiwa kudzirira kuparira kweutachiwana uhu pamwe nekuti vanhu vagare pakachena sezvo izvi zvakakosha pakuzvidzivirira.
Vati kunyange vatora matano aya, nzvimbo dzese dzekupinda nadzo munyika dzicharamba dzakavhurwa, asi vakati vachasimbaradza nzira dzekuongorora vanhu vanobva kune dzimwe nyika, zvikuru sei kunyika dzine utachiwana uhu. Vati vanhu vanofanira kuchinja maitiro nekuregedza kuita zvimwe zvinhu senzira yekuzvidzivirira kubva kucoronavirus. Vatiwo kunyange hazvo pasina ati abatwa nechirwere ichi, chave kutokanganisa nyaya dzeupfumi munyika zvekuti nyika inogona kutadza kubata zviga zvayo zvevision 2030. Munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vati zvaitwa nhasi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemutungamiri wenyika, asi vakati dai vatanga nekukumbira ruregerero kuvanhu vakatukwa negurukota ravo amai Opa Muchinguri svondo rapfuura pamusoro pecoronavirus. Dr. Madzurira vatiwo zvakakosha kuderedza uwandu hwevanhu vanoungana vachiti izvi zvinobatsira kudzivirira coronavirus.
Chimwe chete chatava tichikumbira vari president vanatsa kutsanangura ndepavataura kuti all hospitals and clinics put on high alert. Kuda kuziva kuti zvinoreva here kuti mahospitari nemaclinic achapiwa mari zvokuti vaite basa ravanofanira kuita? Achapiwa here zvikwanisiro zvakafanana nepersonal protective equipment, zvakafanana nemishonga, zvakafanana nokuti vo vasevenzi vacho vadzidziswe kuti vanoita sei kana vanhu vanosuspektwa kuva necoronavirus vauya? Vasevenzi vachapiwa maincentive here okuti vave kubasa? Nokuti basa ravo tinovati basa rine njodzi huru, vanogona kubatawo zvirwere, saka vanofanira kupiwa hatingati izvo maincentive zvokuvakurudzira, zvokuvakuchidzira kuti varambe vachiita basa ravo.
Chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nekubata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumasere pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguji.
Dziri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vanonzi vakabuda munyika nemusi wesvondo vakananga kuChina kunorapwa. Mutauriri wemutungamiri wenyika ava George Sharamba vaudza sangano renhaure AFP nhasi kuti vaChiwenga vakaenda kunoongororwa navana chiremba vavo semunhu akamborapwako, asi vaChiramba vati vaChiwenga vakanga vachinzwawo kuneta mazuva apera aya, izvo zvakaita kuti vasaonekwi kakawanda sanganisira kupurazi remutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuKwekwe, uko vaitarisirwa kuve munyarikani pazuva rekuona zvirimwa papurazi iri svondo rapera. Rwendo rwavaChiwenga kuChina runouya panguva yenyika. Nyika iyi yeChina yakabatwa nedambudziko rechirwere checoronavirus, icho chakanzi neWorld Health Organization rave dambudziko repasi rose. Izvi zvinoitikawo panguva iyo vamunangagwa vari kukurudzira vana veZimbabwe kuti vasashanyira nyika dzine chirwere ichi. Chakundikana kubata vacharamba kanawo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, avanzi vanga vari mumusangano. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vachausi Mutasa vanoti vanoona rwendo rwavaChiwenga rwendo rwauya panguva yakaipa, sezvo nyika zhinji dziri kutoburitsa zvizvarwa zvadzo kubva kuChina nekuchira chirwere checoronavirus.
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyokuti vakaenda kundorapwa kuChina, asi sokuziva kwamunoita kuChina ndokuri kuita dambudziko recoronavirus rekuti vamwe vari kutobva ikoko vachitizira kunyika dzavo kuti zvichida utano hwavo nemagariro avo zvisatanyovhiringidzika. Asi nekuda kwokuti vaChiwenga ndoona sokuti vari kushandisa ukama hwechiuto nezvimwe zvakadaro kuti vakwanise kupinda muChina vasina dambudziko.
Tinoona kuti vaChiwenga vanga vasiri kuonekwa mumakungano kana maiunganwa mazuva apera aya. Ungava muratidzo here wekuti miri yavo iri kudzimbikana kana kuti kudzokera kwavo kuChina ingori nyaya yekuti vari kuenda kungonoongororwa semunhu akamborapwako?
Ichokwadi kuti masoko ari kubuda ndeyokuti vakaenda kundorapwa kuChina. Vajonga nyaya yekuonekwa kwavaChiwenga mumakungano pane makunga-kunga akawanda anenge achitaurwa pamadande mutande. Zvekurwara zviripo, but kunewo zvimwe zvinotaurwa zvenyaya dzematongerwo enyika dzokuti vachivenga vanofanira kuita president nezvakadaro. Saka veruzhinji havanatsi kuzoziva kuti zvii zviri kuitika. Tingangoti anoziva kuti mwana wembeva anorwara ivhu.
Kushanya kwavachivenga kuChina kuri kuuya panguva yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vasabude kunze munguva ino yechirwere checoronavirus. Veruzhinji vanozozvitora sei?
Tingangoti pane kakuvhiringika karipo zvikuru sei pakuedza kubatana nenyaya yecoronavirus, kuti zvinosungwa nemutungamiri wenyika kuti zviitwe nezvinozoitika zvikuru sei kana tichitarisa vari kumusoro maministers naivo president. Zvoita sekunge ivo havabatwi nechirwere ichi, vamwe ndo vanobatwa nacho. Uye munoonawo kuti tiri kunzwa nyaya yekuti zvikoro zvinenge zvakavhurwa. Munoziva kuti temino iyi vazhinji vari kumasports nezvimwe zvakadaro. Saka vanhu vane vachingosangana. Saka tiri kureva here kuti kuchechi nekumwe uku ndo kuri kuita kuti vanhu vatapurirane, kuzvikoro havatapurirane. Saka zvinotinetsei kuti munatsoona gwara rakanatsotitwasa rokuti tiri kuda kurwisa coronavirus sei.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Judicial Services Commission inoti komiti yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iferefete mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court vaFrancis Bere yatanga basa rayo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauri weJudicial Services Commission kana kuti JSC vaBrian Kiwane vaudza Studio 7 kuti komiti yakaumbwa navaMnangagwa kuti iferefete mhosva iri kupomerwa vabere yekupindira mune imwe nyaya yanga iri mumatare yatanga basa rayo. VaKiwane vati zvichabuda mutsvagiridzo iri kuitwa nekomiti iyi zvichaziviswa kana komiti iyi yapedza basa rayo. Vabere avo vakambomiswa basa vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapindira munyaya yaive pakati pekambani yehurumende yeZimbabwe National Roads Administration kana kuti Zinara nekambani yeFremas Enterprises inove kambani yehama dzavo. Zvinonzi vabere vakafonera gweta reZinara vaita indudzo vachivakumbira kuti Zinara igadzirisane nekambani yehama dzavo panyaya yakanga iri mumatare. VaKiwane vati zvizhinji panyaya iyi havisati zvave kutaurika sezvo nyaya iyi yatanga kuferefetwa.
Hongu mutongi Bere vakambomiswa basa, nyaya iri kuferefetwa. Takanza kuti mutungamiri wenyika vakasarudza komiti chaferefeta nyaya iyi. Bumbiro remutemo rinoisa pachena kuti kana mutungamiri wenyika aisa komiti iyi, zvinenge zvapachena kuti mutongi vanenge vamiswa basa. Izvi zvinongopera chete kana mutungamiri wenyika vakwanisa kuzotora mabudiro enyaya vachimisa munhu basa zvachose kana kumudzosera pabasa kana vachinge vapiwa zvinenge zvabuda mukuferefetwa kwenyaya iyi nekomiti.
Rimwe gweta remuHarare uye vari munyori wesarudzo muMDC vaJacob Mafume vanoti mutungamiriri wenyika anekodzero pamitemo yenyika yekuumba komiti yekuferefeta vatongi sezvaitwa pana vabere.
President muconstitution yedu iyo anekodzero yekugadzira yavanoti iyo tribunal. Tribunal iyi ndo inoita basa rekuona kuti mhosva iripo here kana kuti hai. Kana ikaona kuti mhosva iripo inopa recommendation kuna president. Kana mhosva isipo inopa recommendation yekuti munhu anga achidzokera pabasa. Nemamwe marecommendation yekuti kana zvine kutyora mutemo vanogona kuindiswa kumadzitare emhosva kana mamwe madzitare ekuti vadzosere zvavanenge vachinzi vakaresha. Idzi inyaya dzinotongerwa ndo maitiro adzofanirwa kuitwa.
Rimwe gweta uye vari mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Mwonzora vashaura vakazvimirira segweta vatiwo semaziviro avanoita vabere munhu anogona kuchenurwa nekomiti yakaumbwa navaMnangagwa iyi.
Sokuvaziva kwandinoita Justice Bere munhu anoziva basa rake reujaji ende munhu munhu wekuti akanga kwira kuenda pachinzvimbo chekuita mujaji mukuru weku Supreme Court. Saka ndinovimba kuti zvinhu zvichabuda zvakanaka, ndinovimba kuti pachaitwa zvinhu nemazvo. Asi chandoda kuti ndikuhomekedze ndechokuti kana pachinge pasetwa tribunal zvinongoreva chete kuti judge wapomerwa mhaka, hazvireve kuti vakaipara.
Rimwe gweta vaobeishava vati havaone pane mhosva yenganzi yakaparwa navabere.
Mutongi bere munyaya iyi havasiriwo vari kuenzanisa nyaya pamberi pedare, havasiriwo vari kutonga mhosva iyi. Nokudaro havana chekuita maringe nemaperero anozoita nyaya. Mutongi bere havana zvekare kufurira mutongi ari kuita nyaya iyi kuti ape mutongo wakarerekera kurutivi rwehama yavo. Mutongi bere vanonzi vakataura negweta kuti rione kana nyaya iyi ichikwanisa kugadziriswa nechimbi chimbi kuti hama yavo iwane mari yayo yaizoibatsira pakuripa miripo kuchipatara. Zvekare handioni paine chakashata panyaya iyi.
Vabere vati pachavo havasi kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi sezvo achiri pakati pekuferefetwa. Vabere havazi mutongi wematarehedzi mhosva wekutanga kupomerwa mhosva yakadai. VaBenjamin Paradza vakambopomerwawo mhosva panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe, vakatiza munyika nyaya yavo isati yatongwa, vachiti vakanga vachishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Mumwe mutongi vachausungwe vakambopomerwawo zvakare mhosva yakadai, asi vakawanikwa vasina mhosva. Tribunal iri kuferefeta vabere ine vanhu vatatu vanoti vasimbi mubako, avo vaimbove mutongi, magweta anoti vatakawira Nzombe naamai Rekai Maphosa. Vamubako avo vakagadzwa sasachigaro wetribunal iri svondo rapera vakati havazivi kuti vanoda nguva yakawanda zvakadii kuti vapedze basa ravakanzi navamunangagwa vaite. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America yakurudzira Iran nhasi kuti iburitse zvizvarwa zveAmerica zviri mujeri munyika iyi. Panguva iyo chirwere checoronavirus chiri kunze chiri kubata vasungwa vakawanda majeri emuIran. Vanhu verudzi rwechihindu muNew Delhi kuIndia vamwaya pauda mumhepo pamwe nemvura vachipemberera zororo rechitendero chavo reHoli. Asi mufaro uyu hauna kuenderera mberi zvakanyanya semamwe makore nepamuzana pekutyirwa kwechirwere checoronavirus. Remuzimbabwe riri kushaya simba zvakanyanyisa zvekuti nhasi ranga richitengeswa nemadhora anosvika makumi mana nematanhatu zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvi zvapa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru sezvakaburitswawo neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats nezuro, ichiti kukwira kwemutengo wezvinhu kana kuti inflation kwainge kwasvika pazvikamu mazana mashanu nemakumi mana kubva muzana. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitika izvi munongedzo wekuti nyika yananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanoti kushaya simba kwedhora kuri kukonzerwa nezviri kuitika pamusika mutema uye mitemo yehurumende isina kujeka. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova zvakare mutedzeri wemutungamiri webato reMDC vanotivo havasi kushamisika nekushaya simba kwedhora remunyika uku.
Varemerwa de-dollarization haise yakasucceda nemafactors atinombotaura aya kutaura kuti vanhu ava vakakurumbidza kuda kuita de-dollarization tisina maconditions acho, so hapana chinobuda. Maprize arikungokwira nemaprize ari kuramba akangoitwa maus dollars. Iko zvino vananzi zvina sitoro havachatombonyara manje, vabvu vangotaura kuti hano ichamari $20. Kana usina $20 wondipawo ningi wondipawo $800 pachena masikati chaivo.
Munyori mkuru musangano revashandi ReZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedora remunyika kurikuomesera vashandi zvakanyanya.
Takataona maprices nguva nenguva dhora parinokwira, tiona maprices achikwira, chipota chikwira maprices emutengo zuva nezuva. Asi mihoro yevanhu haisi kukwira. Tingatarisa masectors akawanda zvavakatenderana kuti vanopanana maminimum wage zvavakatenderana akatosara kumashure. Masectors akati wandei.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti vanhu vave nechivimbo nedhora remuZimbabwe.
Vanhu havana confidence necurrency yacho, ndo zvimwe zvekukonzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvifungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvino zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka karenzi yedu kuramba ichidonha. Nao kana karenzi ikaramba ichidonha zvinoomera vemabhizinesi.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende iri kuedza nepose painogona kugadzirisa dambudziko iri.
Mumbuno yeuka kuti iwo minister wefinance and economic development pamwe chete nareserve bank governor vakaita statement yakanangana nekuti vaite stabilize nyaya yeexchange rate iyoyo yamuri kutaura nezvayo, pamwe nekugadzirisa zvimwe zviri muekonomi yedu zvinoita kuti pave nestability. Saka iyoyo nyaya iyo yamuri kubvunza ngi statement iyo yakaitwa na minister weeconomic finance and economic development inotaridza kuti hurumende inogara yakatarisana nedambudziko iroro uye ichitsvaga manzira dzakasiyana siyana dzekuti igadzirise chidanho ichocho.
Muzvinafundo Mugano vanoti vane maonero akasiyana panyaya iyi, vachiti zviri kuedza kuitwa negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube hazvikwanise kugadzirisa dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika.
Inflation dambudziko ranesa Zimbabwe riri kukonzereswa nemarets ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Marets musika wemari mutema ari kukwira nenhau yemadistortions ari kuitika mumaket, zvekuti peturo yekuzim dollar garage iri kuita $18 per litre, zvinoreva kuti yakafanana ne 45 cents. Tachitarisa rate yekublack market. Tiri kuona kuti zvakare kuti magaraji mamwe akapuwa mvumo yekutengesa peturo nemaUS vasina mari yacho yekunotenga peturo yacho. Saka vari kupinda mumusika mutema wemari, vanotenga futi foreign currency kuti vatenge fuel vakazotengesa nemari $1.43. Saka zvaakuita ndezvekuti marates ari kukwira kuita chimbwa mupengo. Saka hurumende iri kutadza kurwisa inflation nekuda kweexchange rate. Hongu vakaisa komiti yeexchange rate task force but haishandi komiti iyoyo, nekuti munhu wese paari ari kuchinja mari kunoti kuonzi kuomesa mari, nekuti mari haichina simba. Saka kudimanda kuita vanhu maforeign currency kuti vaone kuseva mari kuti dhora yapera simba kuri kukonzeresa kuti mareti akwire zuva nezuva, kukonzera kuti mitengo ikwire.
Aka ndeke kutanga Zimstats ichitenderwa kuti iburitse kuti mutengo wezvinhu wasvika papi mushure mekumbomiswa kuita izvi muna Nyamavhuvhu gore rapera negurukota rezvemari. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kare kuti hapana kudududza pakushandisa dhora remunyika sezvo chiri chidadiso chenyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kuteya nzou neriva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mashoko akaburiswa nehurumende yeAmerica yekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kutyora kodzero dzevanhu ari kutambirwa sechokwadi nevarwiri vekodzero dzevanhu munyika. Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vanoti mashoko aya anotsinirwa nechirongwa chavakaburisa gore rapfuura icho chinonzi The New Dispensation. Mike Hove weStudio 7 abata vabere kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Mashoko mazhinji ari mureport iroro rakabuditswa nehurumende yeAmerica, mashoko atinowirirana nawo. Mukatarisa mastatistics ari mureport iroro, mastatistics takabuditsa isu pasi pechirongwa cheZimbabwe Human Rights NGO Forum. Pane ripoti ratakabuditsa gore rapfuura iroro ra2019 ranga rakanzi The New Deception, richitonongora kuti hurumende yava Munangagwa ndezvipi zvayaita pakuremekedza kodzero dzevanhu kana kuti pakudzityo ora. Ende ripoti iroro rakabva rabudisa zviri pachena kuti mamiriro ekunze pamusana pekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu atonyanya kuipa kupfuura zvaanga ari panguva yava mugano.
Tichitarisa zvakaitika makore maviri apfuura uye zvegore rapfuura, apo pakaitika mhirizhonga pakapfuurwa vanhu nemauto, tinonzwa nyika dzakafanana neAmerica uye zvemasangano akafanana neEuropean Union achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise nyaya iyi nemazvo. Vakabata zvikare nyaya yezvekutsakatika kuitaidza mhara. Nemaonero enyu, mungati hurumende iri kushanda nemazvo mukugadzirisa nyaya idzere?
Hurumende haikendenge pamusana penhau yekodzero dzevanhu. Mucharangarira kuti mushure mekunge vaMunangagwa vachangotora chigaro vakaumba komisheni iya inonzi Monsanto Commission kuti iongorore nhau yekupfurwa kwakaitwa vanhu muna August 2018, komisheni yakabuda nezvakati wandei zvasingati marecommendations. Hurumende haina chayakaita pamusana pemarecommendations aya. Sangano irori reMontland Commission rakatokurudzira kuti mauto iwaya ane chekuita nekuurawa kwakaitwa vanhu musi wa1 August vanofanirwa kunge vachiinvestigatwa, vachimiswawo zvekare pamberi pedare. Hurumende haina kana chimwe chete chayakaita. Mushure meizvozvo takatozoona kuti vakatopromota ava vatova mumiririri weZimbabwe kuTanzania, kuti munhu azonzi mumiririri wenyika zvinoreva kuti ane mavalues anoaligna nehurumende. Saka kana munhu akaimbriketwa mukuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August, zvinoreva here kuti ndiwo mavalues atiri kuti vange vachikurudzira pakutenyerera kwavanoita? Saka hationi kuti hurumende ine hanya nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Tine hurukuro yatakaita nevechidiki vebato reZANU-PF. Ivo vanoti zviri kutaurwa neAmerica hachisi chokwadi, uyezve hurumende yavaMunangagwa iri kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu. Tipewo maonerenyu.
Handingongoti vechidiki veZANU-PF vakariverenga ripoti ratiri kutaura nezvavo, nekuti mashoko ari kutaurwa kuvanhu hurumende yeAmerica havasi kungoanhonga kubva mumhepo. Ukanyatsonoverenga ripoti irori iri rinokota masangano ari munhu muZimbabwe anoita zvekodzero dzevanhu.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm papeji redu reFacebook reVOA Shona. Nhasi muchirongwa tichange tiine hurukuro nevechidiki vanorwira kodzero dzevanhu pamusoro penyaya yezvekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu munyika. Hurumende yeAmerica yakaburitsa mashoko ekuti Zimbabwe iri pakati penyika dziri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Tipewo maonerenyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nhasi manheru na8pm papeji redu reFacebook reVOA Shona.
Sezvongwa yetapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotara chirwere chekoronavhairasi sedambudziko rakakurisisa rabata nyika yose. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoenda kuChina kunorapwa panguva iyo hurumende iri kukurudzira vanhu kuti vasaende kunyika dzine coronavirus. Mari yemunyika yoramba ichipera simba, izvo zviri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mbimbitho 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igciwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster. Walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owe-ZITF neminye.
Sikhuluma ukuthi wakhona i-patriotic act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yehe, asiyali ukuthi abantu bayathunjwa, but akube lama-true abductions, not ama-fake abductions.
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho oweZimbabwe Patriotic Act. Njalo abasakhulayo baveza imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbuthano wokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lombukiso weZimbabwe International Trade Fair wezokuthengiselana ebiza kwenzelwa kobulawayo ngenyanga ezayo kayiseyikwenziwa njengoba kube kuhleliwe emizameni yokwehlisa ingozi yokumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus. Ekhuluma lentathe lezindaba eHarare lamhlanje, uMnangagwa wazise njalo ukuthi uhulumende usethethe inyathelo lokuvimba imbuthano yonke elabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza, eyemitshato kanye leyemidlalo. Uthe imbuthano kayile kayisoze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Wengeza ukuba uhulumende uza kutsho ngemva kwaleso sikhathi ukuthi kuyiwa phambili njani. Kodwa uthe izikolo kazisoze zivalwe butumutumu ngoba sezizavalwa vele ngamaviki amabili alandelayo. UMnangagwa uthe bathethe amanyathelo lawa emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukuthi uZulu alalele inkuthazo yakhe le ngcwethi kwezempilakahle mayelana ngendlela zokuzivikela ezigoqela ukugeza izandla lokungabuthani. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi abambane ekulwisaneni lomkhuhlane lo kungakhathalekile ukubana ngowaliphi ibandla lezombusazwe. Asizweni amazwi yakhe.
Government has postponed the Zimbabwe International Trade Fair, ZITF. All national independence celebrations previously planned and the pending international sporting fixtures.
Uhulumende selulisele phambili umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, yonke imbuthano yokuthakazelela ilanga likazibuse kanye lembuthano yezemidlalo layo isimisiwe. Imbuthano le izaqhubeka ingozi ye-coronavirus ingadlula. Wabe kuzasetshenziswa kule mbuthano okufana lemali sokukhangelene lokulwisana lo mkhuhlane lo kanye lendlala. Imbuthano yabantu abedlula ikhulu egoqele ukukhonza lemtshato izavalwa kwenyanga ezimbili. Siza kwazisa uZulu ngemva kwalokhu ukuthi kuzahamba njani.
For the next 60 days, after which suspension will be reviewed.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje. Abekansili yakobulawayo kanye loZulu bathi baya kujabulela ukumiswa kombukiso wezokuthengiselana owe-trade fair lo mthimba kazibuse. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxelo kansila waleli dolobho uMnumzana Mlandu Ncube.
Siyasamukela lesi sinqumo sikahulumende esokumisa imbuthano leyo mibili ngoba iyo eyingozi emkhulu ngoba imbuthano emkhulu kakhulu ejari kwenzakala elizweni. Ngakho singakakhulumi ngezombusazwe, singakakhulumi ngokudla, singakakhulumi ngani okuqathekileyo zimpilo zabantu. Sokuqathekile ukubana sivikele izakhamizi zakoBulawayo.
Kudaba lokungavalwa kwezikolo ubona kulokuhlakanipha yini phakathi ngoba bakhona abathi ungaqhamuka lomkhuhlane ulakho ukumemetheka phakathi kwamaviki amabili wona lawa sesele ukuthi zivalwe izikolo.
Khona kunjalo vele bese siphuzile njengelizwe ukuthi sikwenze lokho. Khona vele kusiya kuya vele njengabe kwathiwa mhlana umemezwa lowo mkhuhlane. Abantu bahle bama ukuhlangana wahle wanqabela ukuthi ungamemetheki. Ngoba ingozi esilayo enkulu, umsebenzi kahulumende asokuvala izikolo, asokumisa imbuthano, yikumeka sure ukuthi ezibhedlela zethu emtholampilo yethu lapha at least imitshina yokutesta silayo. Ngoba sikhuluma kanje sibone ukuthi unganxa ungena emabhoda akithi, the only thing that they test you is itemperature. But ngokuzwa kwethu kukhona amanye ama-signs angasiwo temperature. So yikuhulumende omele aconcentrate ngakho kakhulu ukudinga imithi lokudinga usizo kwamanye amazwe ukuthi singahlaselwa ngumkhuhlane lo usenze njani.
UZulu wakoBulawayo yena uthini ngalo mkhuhlane nxa ebona umonakalo osuwenzile emhlabeni jikelele?
Abantu bakoBulawayo bathithibele okumangalisayo ngalo mkhuhlane. Okwenza bethithibele kakhulu ukuthi njengoba khona lapha elizweni lakithi kusehluleka khona ukwelatshwa ikhanda nxa utshaywa likhanda kungekho amaphilisi lemithi yokulapha umuntu otshaywa likhanda. Wathi molo umkhuhlane ohuquluza abantu khona le emazweni ubuye ukhahlamezeke kakhulu uZulu wakoBulawayo ngamazwi acatsha ngelithi akukhulunywa nguminister of defense ukuthi hayi lo mkhuhlane abantu abazihlalele nje mahlayana ngoba umkhuhlane okujezisa abamhlophe. So kuyakhahlameza abantu bakoBulawayo, bakhahlamele kakhulu, yikho bebona bejabula kakhulu ukuthi independence bedluliselwe phambili.
Umnumzana Mlandu Ncube ngukansila wakoBulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lengcwethi yezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imibono yakhe.
Ukumiswa kwembuthano elabantu abanengi okubalelwa khona i-trade fair le independence okwenziwe ngumongameli namhlanje kuyinto vele ekhuthazwa yi-World Health Organization, inhlanganiso yezempilo emhlabeni, ethi yona kakuvinjelwe ukuhlangana kwabantu abanengi endaweni eyodwa ngokuba lokho kungenza ukuthi kumemetheke igciwane leli le-corona. Ngakho-ke akulanto emangalisayo kukho bese kuphuzile ukuthi akwenze. Akudingi ukuthi zibe khona i-coronavirus elizweni, akudingi ukuthi kuze ube khona umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Ukuvikela yikho okuqakathekileyo. Uyamemetheka ugcwala umhlaba wonke jikelele, kuhle ukuthi uvinjelwe ungakaze uchake indawo yonke, ngokuba ungaqala ukuchaka indawo yonke kuzaba nzima elizweni elilobuya ngobungaka, elilokwehluleka okungaka, elilombuso owehluleka kangaka ukuthi kubuyiselwe emuva umonakalo ozabe usudalwe i-COVID-19 kumbe i-coronavirus.
Udaba lokungavalwa kwezikolo ke ulubona njani?
Ukuthi umongameli athi izikolo kaziqhubeke zivuliwe ngokuba seziseduze ukuvalwa ikungazwisisi ingozi ye-coronavirus. Izabe kungenzeka ibe isichithekele yonke indawo. Kanti ke ukuvalwa kwezikolo kuyikuvikela. Nxa uvikela kawudingi ukuthi kuze kube lengozi evelileyo. Njalo kawulindi izinsuku ukuthi ngoba phela vele sekusiyathutha izinsuku zezikolo, uyamisa kuphangise ukuthi zivulwe izikolo ukuze phela lezi sikhathi esilahlekela abantwana besikolo bengafundi silungiswe ngokuthi ziphangise ukuvulwa izikolo babuye lesikolo nxa ngabe lowo mkhuhlane uyabe usudlule emhlabeni. Ingozi ke inkulu, kumele kuvalwe izikolo, kumele kuvalwe imbuthano yonke labantu abanengi njengalokhu inhlanganiso yezizwe yezempilo i-World Health Organization isisho. Kuyingozi ukuthi ulinde ube ulokhe ufuqela phambili usithi hayi ngemva kwesikhathi esingaka kungabe sekurayithi kumbe ukuthi izikolo sezisiyavalwa. Kuhle ngabe uzise zavalwa kumanje kungakabi lomonakalo.
Lowo ke bekungumnumzana Efidlela Ncube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekoBulawayo.
Direct from Washington, the voice of
Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lePhalamende kubana lethule umthetho ozasebenza ukulondoloza isizwe seZimbabwe ukuze bathoniswe lokujeziswa labo abakhankasela ukubekwa kwezijeziso zomnotho. Abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe kanye lentathele zindaba eziloba indaba zamanga ngendlela ekhuthaza ukuqhubeka phambili kwelezi zijeziso oweZimbabwe Patriotic Act. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhasi laba batsho lokhu phambi kwekomidi yedale lePhalamende elibona ngobudlelwano lamanye amazwe ekhokhelwa ngumeli weMakonde, uMnumzana Kindness Baradza. Abekomidi le banxuse laba bantu ukuba bachasise udaba lwabo lokukhankasela ukususwa kwezijeziso ezetheswa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lohlelo lwabo lokuhlala lokulala phandle kwehofisi yommeli weMelika betshengisela. Umgcini sihlalo webhasi uMnumzana Calvin Chitsunge ulandisa kabanzi ngomthetho abawuqhuqhuzelayo oweZimbabwe Patriotic Act.
Ndochikumbiro chatiri kukumbira. Saka tiri kukumbira zvekare kuti mutemo uyu kana kuri kuti
iso isicelo sethu zvanalezo. Sicela vajeziswe kanzima abaye betholakale belamacala alolu hlobo. Isijeziso sakhona sifike kuminyaka eyi-25 kulaba abatholakala belomlando. Ngemva kwale minyaka sithi thina ma ethe wasiqeda isigwebo sakhe akumelanga atholise ithuba lokuba ngumkhokheli kuhlangothi zonke zikahulumende i-public office.
Isikhulumeli sale inhlanganiso uNkosazana Salingoni ulandisa ukuba kungani befuna ubekwe ngesiphangiphangi lomthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Umthetho lo ozakwanisa ukubopha bonke abazabe bebizela ukuthi kube lama-sanctions eZimbabwe. Ama-journalists abazabe bepainta ilizwe ezifu libi ezifu kulezinto ezibi ezenzakalayo zona zingkungamanga ababe yakhuluma. Njalo sikhuluma ukuthi khona i-Patriotic Act le kumele ibophe laba abantu abaqamba amanga ukuthi bathunjiwe bona bengathunjwanga. Yeye asiyalo ukuthi abantu bayathunjwa but akube lama-true abductions.
Enye inkokheli enhlanganisweni ye-Broad Alliance Against Sanctions, uMnumzana Jacob Chabalala, ulandisele amalunga ekomiti le ukuba yena engomunye walabo asebaphazanyiswa yilezi zijeziso ezabekelwa inkokheli kubandla leZANU-PF lohulumende.
Ama-watch investors bevumelana lamazwe angaphandle abazawabo ukuthi bafake ama-sanctions lapha eZimbabwe. Babecabangela ukuthi uhulumende kayisozi survive even 6 months.
Kodwa isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, olilunga ledale lePhalamende elimela iwange Central, umnumzana Daniel Fortune Mulukele, uthi kulilungelo lomuntu wonke ukutsho umbono wakhe, njalo akavumelani lokubunjwa komthetho weZimbabwe Patriotic Act.
Thina njenge-MDC siyabemele siyicubungule indaba enje. Asondaba engicabangela ukuthi singahle siyamukele, sinikeze usekelo mbi support. Indaba esifisa ukuthini imeli yebantwini ichukele ebandla. Ngoba singayekela ihamba injalo, so ngathi sesimixa up okweZANU-PF lokweZimbabwe. Kulo mahluko omkhulu phakathi kweZANU-PF leZimbabwe. And njengemember of parliament, umsebenzi wami ukuthi ngikwahlukanise khonoko.
Umulukele uthi lo kungasimthetho omuhle, kodwa bezimisele uhlangana lawo edale lePhalamende lapho usulethiwe.
Ngumthetho esicanga ukuthini ngabantu abasupporta umbono weZANU-PF, kodwa mina ngicanta sombono weZimbabwe. So ngoba yimthetho eyagcina isincindezela abantu, isithelenzi sokuhlukuluza abantu, ukunika abantu amacala abangelawo.
Ikomiti yebenxuse abe-Broad Alliance Against Sanctions ithi izokhweza udaba lwabo kwabanye babo edale lePhalamende anduba batsho ukuba kwenziwani sebephose bafikisa umnyaka behlala lokulala phandle kwesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe besemba phansi ukuba abasoze basuke lelo lizwe lize lesule lezo sijeziso. Imizamo yokukhulumisana labe ofisi yommeli waweleMelika ukuthi sizwe icele labo ngalomthetho oqhuqhuzelwa ngabebhazi yehlule. Kodwa eleMelika lihlezi lisithi izijeziso zenotho azetheswanga eleZimbabwe njengelizwe, kodwa inkokheli ethile yeZANU-PF lamankampani adlelana laleli bandla. Uhulumende weMelika uhleze sitsho ukuba kungumthwalo kahulumende weZimbabwe ukulandela iziqondiso zokuqoqa ukhetho ngendlela eyamukelwa umuntu wonke, ukulondoloza amalungelo oluntu kanye lokulwisana lomkhuba wonkohlakalo anduba lezo ziphatha amandla zikhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Elemelika lisanda kwethula umbiko othi eZimbabwe kalihloniphi ilungelo lokaZulu. Umbiko lo uphume ngeviki edluleyo, wamukelwa ngenjabulo ngabalwela ilungelo loluntu elizweni. Besithi akula mehluko okhona phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lokamoyi umnumzana Robert Mugabe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe loSteven Sibanda osakhulayo olela amalungelo oluntu.
Mehluko phakathi kwaRobert Mugabe lo President Emmerson Mnangagwa saka ngokubonakala ngabo. Xa sikhangela uPresident Emmerson Mnangagwa uwakhe kuphambili odloka mongameli Robert ngakhangela empilweni yethu sizalwa size sikhule sike namhlanje azange sibe kuthiwa kathi eZimbabwe kudishile umuntu wafa xa wethi wobe-demonstrata. Nakhani kulumende kaka-Emmerson Mnangagwa kuthe ngela minyaka engene ebukhosini bafa abantu abadlula ithumi. Nakhana njalo ama-evidence enzakala January ama-demonstration to France issue. Nakhale i-response eyenziwa ngurhulumende ka-Emmerson Mnangagwa to speak volume.
Sike saxoxa labasakhulayo abebadlele ZANU-P F, yena uthi okushiwo ngurhulumende weLemelika akusilona iqiniso. Uthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ngempela ukuguqula isimo elizweni. Ukubona njani lokho?
Ngathi inkulumo yabo bahle beyikhuluma kuzothatha isikhathi esithi khathi sesingena mnyaka wesithathu sithetha amatomu. Angazi bana yena uza kulungisani isikhathi awathi sizathathwa isikhathi esibekanganani. Funa umuntu angabusa ukweminyaka kulo mehluko sibe. Kodwa nxa ungala lokhu usengeze ububi iminyaka isiloku isanda esingazela themba la ukuthi sizalunga ngaphansi kobukhokheli wakho.
Sikhangela okwayenzakala elizweni ngomnyaka ka-2018 njalo umnyaka osanda ukudlula lapho kwadutshulwa abantu ababetshengisela. Sibone umongameli Emmerson Mnangagwa esesetha up phela i-commission yona ebele njongo yoku-investigator ukuthi kahle-kahle kuyinokwayenzakala. Ubona ngani lokhu yisenzo esitshengisa ukuthi uMnangagwa uyahlonipha amalungelo abantu?
Ubana isele nxa lintshontshile lenza auto i-cover up lesithiwa into yenziwa ngupresident Emmerson Mnangagwa nguye olelungelo nxa sikhanda constitutional lokukhipha amasosha ahlambanile yenza calm down i-violence yesenzakele abantu bazodutshulwa yena nguye u-command and chief of defence force kalokuthi wena nxa ungu-captain we-team iqembu labo lingadliwa nguye abu-responsible for that angeke athi zakwazi ukuthi abantu badutshulwa ngobani. So upresident Emmerson Mnangagwa uyakwazi sobala ubana abantu badutshulwa ngamasosha akhe. Uthi asethe that commission of inquiry bathi kwa i-waste of time kwafunga imali adlulisisa abantu.
Uphosela amazwi wakho okugcina phezu kwawo lolu daba.
Namazwi ama okugcina njalo engihlala ngiwakhuluma ngingathaba kakhulu nxa uhulumende waseZimbabwe ingamphathela njengoba nje ithambo likayi-Chaid Samara xa bamdlala xa esaphila bangasithenge sithi lapha kodwa wasamfunisa angene eZimbabwe. Ngingathaba kakhulu siyembona lapha komitheta.
Silokhu sikudaba lunye lukaZamara siyezwa abebandlele ezanu-P F bona basithi lokhu kwayenzakala ngesikhathi sikaMgabe. Uhulumende kaMnangagwa uyahlonipha amalungelo njalo uzimisele ukubona ukuthi uZamara yena ungaphi. Ungathini ngalokho?
Ngathi ngesikhathi sana ozongupresident okwamanje yeke ngu-minister of justice ngesahamba siyamnika i-petition sela ukuthi basinesidinga udignita ezama. So akekho into enjintshayo waphuma lapho wasuka ku-defense wangela kumithi. So uyakwazi imithi iyahambisa njani indaba kayithetha.
Lowo ke ngumnumzana Stephen Sibanda osakhulayo olwela ilungelo likaZulu uxoxa lo Mike Hobe owe Studio 7 ecingweni eseHarare.
Yebo 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 mthwakazo omuhle liyanxoswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 bese luphela ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abalwela amalungelo oluntu mayelana lodaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu elizweni. Elemelika lisanda ukwethula umbiko othi eleZimbabwe kalihloniphi ilungelo likaZulu. Likubona njani lokho? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Mthwakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ekhasini lethu ele Facebook ele VOA Ndebele ngo-8 ntambama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isigodlo sikamongameli Donald Trump wele Melika ese-White House sesethule iziqondiso ezimbalwa zokuphathwa kwengozi yokusabalala kwegciwane le-coronavirus ezigoqela ukwaliswa kokubuthana kwabantu abedlula ichumi okwamaviki amabili alandelayo. Ekhuluma emhlanganweni labezindaba, umongameli Trump ubike ngokuvala kwezikolo, ukwaliswa kokuhamba-hamba kwabantu, ekhuthaza abasemelika ukubana bahlale emzini yabo okwamaviki amabili alandelayo. Okwamanje wathi sidedele kusithandekile Mhlanga esinika uhlelo lwezenotho.
Iningi likhala ngokuthi isisindo sedola leZimbabwe silokhu sisiwa ngamandla, njalo lo mnotho ubhidlika okubangela ukuthi lingenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimbabwe National Statistical Agency, iZimstats, isithi isisindo sedola leZimbabwe siwe ngesilinganiso esingamakhulu ayisithupha lamachumi amane, 640% ekhulwini kunyanga edluleyo ekanhlolanja, liqathaniswa le 563.90% ngenyanga kaZibandlela. Umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe, usichasisela ukuthi lokhu kungabe kukhombani.
Isizwe esingabantu esikhetha kwe-experience mdala sisasebenzisa imali yamaqhinga. Lapho eyahluzwa khona yahluzwa yaze yakuziro, sagcina sesiqina sesisebenzisa ngunobhiyela zitsheki or ama-travela zitsheki obaaziningi. So as long as i-politics yelizwe ingahambisani namanye ama-politics amanye amazwe, imali yethu iyaqhubeka iyinkinga, ilokhu i-stress, i-value sikansikayo ukuthi imali yethu ibe-stable, ibe yimali ele-value, ikuthi kulungiswe iindaba zombangazwe. So akusoze kudintshe lokho nje, okuya kusenzeka ukuthi abe silokhu sisebenzisa ngathi izigamba ukuthi kungavuleka isikhala phana, uyamenda kuvuleka phana. But inkinga yokuthi izigamba zakhona zisuka zivuleke zibe ziningi kakhulu, imali lokhu idleka ngenxa yemisindo ekhona. Isifikhala ukuthi futhi ma ufuna ukuya kwelinye ilizwe usiyathenga izinto udintanishani ngakho imali, abantu abayifuni ngoba ekugcineni ayithengi lutho, igcine iziro nje ingasebenzi lutho.
Isiphathamandla sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Edwin Dlovu ongusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi idola leZimbabwe liwa nsuku zonke.
Aqala ukuthiwa i-bond note liwa every minute, kaliwi nsuku zonke. Every minute liyawa, ebuseni ungathi uyatshintsha i-rate yalo liqathanisa lerandi leleyo yesidola, uzathola lingeyinye intengo, emini ngenye intengo, ntambama ngenye intengo, ngelanga elilandelayo ngenye intengo, liwa nsuku zonke. Ubuso khangela ke lempahla ezitolo lapha abathengisa khona ke ngalo ke idola lelo kuthiwa i-bond, uzathela ukuthi intengo itshintsha malanga wonke, mihla yonke. Kuba nzima nje laba bezitolo ezinkulu ukuthi babelokhu betshintsha ama-tax, kodwa ke ezitolo ezincane abantwana abaningi nje nsuku zonke baye betshintsha ama-prices. Abaningi asebekwenzeka ukuthi babize intengo yabo ke ngenye yedola,
ukuthi sisho ukuthi hayi yesidola ngelayo bese bekhakhuletha ke bekhangela ke irate yalelo langa ke yiyo iprize yabaza kucharge yona. Abasacharge ke ngayo izimdola ngoba isiwa nje imizuzu ngamzuzu ilandelana. Namhlanje ngiyangena nje ezitolo ngidinga ke icharger yefoni indawo zonke bebenzela ama-US dollar 10 or 15 US dollars. Hayi nxa ungelayo singakubizela 400 or 500 ngebhondi okutshengisela ukuthi ibhondi lelo liwa mihla yonke nje isiyimali engasathengisi.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ukuwa kwamandla wedola leZimbabwe sokuphazamise umsebenzi wabathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladeni osokuyiyo indlela yokuziphilisa elizweni ngoba imali yakhona ivele isilela lanxa iwe isisindo.
Sivele abantu abaningi sebesebenzisa amarandi lama-US dollar ngoba ikheshi yakhona ayitholakali. Ngathengisa ngikho kheshi uyahluleka nxa sisiya ema-wholesale tayihoda abanye bayala. Sokulobu nzima kakhulu sibili ebantwini ngoba ikheshi kayikho eyiyo abantu abafuna ukutransacta ngayo. Ngabethi khona na le i-RCGS yemafonini le bayayiyala abanikazi bezitolo bayala ukutheka ukuthi bakodwa izinto ngayo. Even nje lawo nxa usiyakudla khonapha ezinkontokotweni abasayithathi imali nale sebeyiyala ezitolo. So sokulokunzima abantu abathengisayo kakhulu ukuthi even uthenga amatamatisi phandle laphana sokulokunzima solodinga ama-coins mba amarandi ukuze kwanise ukuthi uthenge amatamatisi. Bafuna ibhondi yes, lebhondi yephepha kumbe atleast yamanye amazwe. So yibo ubunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu somele adinga imali ayithenga leyo i-foreign card ngamarandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi anesi kuyathenga impahla phandle kwezi nxa umuntu odala. So sokulobunzima ama-sales seyehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi intathu bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi yakhona kabanayo. So sokulobunzima ngapho umuntu engazathi ngiyamukele ikho kheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki. Lala wonke umuntu kathesi phose sethengisa ngokunjalo ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho amafemu seyavalo abantu sebephila ngokuyawoda impahla bathengisa.
Ngakwelinye icele uhulumende usemise ukuthi osomabhizimusi behambise izabelo zabo zamashezi amankampani abo kwabanye ababhalisa bonke abakwamanye amazwe okuyikho obekulethela iningi imali yaphandle. Osomabhizimusi beZimbabwe laba kwamanye amazwe babethenga izabelo zamankampani e-Old Mutual, Pretoria Portland Cement, Lesidco, kuZimbabwe Stock Exchange bethengisela amankampani akwamanye amazwe. Umongameli Mnangagwa uthi kufanele abantu bebekezela ngoba uhulumende ulemizamo eminingi yokulungisa umnotho welizwe.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje wothe sikhangele ebesihamba lazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukubana igcikwane le-coronavirus seliyingozi enkulu elizweni, i-national disaster, walisa ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu, ukugoqela ukuthakazelela ilanga likazibuse, umbukiso wezokuthengiselana owezetitf leminye. Abeqembu elizibiza ngokuthi yi-Broad Alliance Against Sanctions bakhuthaza idale lephalamende ukubana lethule umthetho weZimbabwe Patriotic Act. Abasakhulayo bona baveza labo imibono yabo ngokulondolozwa kwelungelo loluntu elizweni. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.